hama dzavamugabe dzinoti kuradzikwa kwemufi kuchaitwa mushure mekunge zvose zvinodiwa kuitwa muchivanhu chedzinza ravo zvazadziswa. Mumwe wehama idzi ndiva Dominic Matibili, avo vanoti baba mukuru kuna vamugabe vati pachaunzwa mutumbi wavamugabe pamusha pavo vesvondo vachapiwa mukana wekuita zvechechi, asi chivanhu ndicho change chiri pamberi.
Kana vauya pano pamba tinongoita normal procedure yekuti board ikasvika pamba vanhu vanoita misa veroma, then vanenge vachiitawo zvechivanhu vachiitawo chivanhu chavo.
Vari kutaura vakamirira mhuri yemufi Valiyo Mugabe vakati vamugabe avo vakashaya svondo rapera kuchipatara cheGlen Eagles kuSingapore vacharadzikwa kwapera mazuva makumi matatu, asi veruzhinji vari kubvunza kuti mutumbi wavamugabe uchachengetedzwa sei kwenguva yakareba kudai. Vamwe vasingaite zvechivanhu vanoti hapana chinotadzisa kuti mutumbi uyu ugare kwenguva yakareba kudai uri mumba ine chando inochengeterwa vanhu vakafa kana kuti mochari. Asi munin'ina wavamugabe vaAugustin Chidhakwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pasati pave neurongwa hwakati tsvikiti hwekuti mutumbi uyu uchachengetedzwa sei kuti usaipe, vati pachivanhu pane mukana wekuti mutumbi uyu unoiswa muninga.
Makare kare chaiwo chaiwo handisazi, asi kare ngozi ndiri tiri wekuma from 30 upwards, saka kuti nditaure zvekare kare hano, asi ndiitaura zvekare. Nawo vamwe mumwe vaisasikwa, vamwe vaiswa mapako voningirikivoomeswa, vamwe aiswa muninga, aiswa muninga.
Ishe Dununu Zvimba, avo vane zita rekuzvarwa rekuti Rafael Zvikaramba, vaudza Studio 7 kuti chivanhu chichaitwa pamutumbi wavamugabe hachisi kuzoziviswa veruzhinji. Vati kuradzikwa kuchaitwa mutumbi wavamugabe kumarindano vegwa magamba enyika muzuva risati ranyatsozivikanwa hakutadzise veukama kuita chivanhu chavo pahama yavo.
Pane chimwe chivanhu chatisingakwanisa kuti titsanangudzira kuti zvigureka, isusu tinoziva tsika dzedu, hatisingazvidhiscurose, tikadzimara tangodzidhiscurosa chete hapasina chivanhu chatakuita. Zvinozikanwa nevane vari involved vechivanhu chacho nevachaendako nevanonoita zvavanoita izvozvo, ende zvatakatonoitawo takaita zvatakaitawo. Saka tamirirwa kuti tichiti vatipedze zvatakataurirana navo, vanga vapedza then munhuwo oradzika.
Pane mashoko anga achitenderera ekuti vamugabe vaive mambo pachivanhu chekumusha kwavo zvichapa kuti vavigwe pachivanhu sezviri kutaurwa nemhuri yavo, asi vachidhakwa vati mufi akaramba ushe.
Angasiaanambuvechichauchivo akanziye nemadzibaba edu tokuita chizvi, zvikanzi aiwa ndichie tobvasiwa, tobva tobatwa isusu, tobva vanobatwa mufana wangu Titus ndiye akazoitwa chifu pagroupu rei.
Studio 7 yabva kwaZvimba yaendawo kumba kwavamugabe kuHarare iyo inozivikanwa nekuti Blue Roof, kwatasvika madzishi achinzi anga ari mumusangano neveukama vachizeya mafambisiro avachaita chivanhu chavo pakuvigwa kwavamugabe. Pataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti ndechipi chaizvo chivanhu chichaitwa pakuvigwa kwavamugabe. Kumusha kwavamugabe migwagwa inoenda kumakuva yanga ichigadzirwa netarakita, kunyange hazvo hurumende iri kuenderera mberi nekuita gadziriro dzekuviga vamugabe paHeroes Acre. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Thomas chiri pasi.